Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera gumi guru 29 2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sibone kubandla letu eleZanu PF umongameli nomabhala wokuqala webandla leZanu PF uPresident Emmerson Damuzo Mnangagwa ekhetha abasekeli labantu azasebenza labo okweminyaka engu-5 elandelayo ekukhokheleni ibandla leZanu PF.
Tine urombo apo na urwa yanga iripo yanga iri kuti mutungamiri weZanu PF Emmerson Mnangagwa avadongwa neCongress yebato ravo kuti varambe vari panyanga kwemamwe makore mashana anotevera vadzora vatevedzeri vavo vanoti vaConstantino Chiwenga navaKembo Muhadi pamwe nasachigaro webato iri amai hopa muchingure Bato Citizens Coalition for Change rinoti rabatana nhasi nemhuri yekwaMagaisa mukupemberera mabasa akabatwa namushakabvu Dr. Alex Magaisa vachiri vapenyu. Zvikwata zvenhabvu zvechikoro munyika zvinoratsikirwa nemukana wekukwikwidza kumakwikwi ekosafa CAF African Schools Football Championship ari kuitwa kuMalawi zvichitevera kudzingwa kweZimbabwe makwikwi enhabvu epasi rose neFIFA. Indwe mimwe emisore nhau dzedu dzanhasi chibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZanu PF vaEmmerson Mnangagwa avadomwa neCongress yebato ravo kuti varambe vari panyanga kwemamwe makore mashana anotevera vadzora vatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga navaKembo Muhadi pamwe nasachigaro webato iri amai hopa muchinguri kashiri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vadomawo nhengo dzepolitbro shomanana vachiti vachadoma dzimwe nhengo dzepolitbro kana vachinge vapedza kuvandudza mapazi edare iri izvo zvavati vari kuita pari zvino. Vadomwa ndivaObert Mpofu, vaMike Bima, vaLavimo Matuke navaPatrick Chinamasa. Vese ava vadzorwa pazvinzvimbo zvavange vanazvo mupolitbro yekare. Amai Mabel Chinomona vadomwawo kuti vamirire madzimai mupolitbro vaDouglas Mahia vakadomwawo kuti vamirire vakarwa hondo mupolitbro. Amai Muchinguri Kashiri vatenda vaMnangagwa nekuvasarudza kuti varambe vari pazvigaro zvavo mumusangano. VaMnangagwa vagadzawo nhengo itsva dzeCentral Committee dzakakunda musarudzo dzakaitwa masvondo maviri apfuura. Vadomawo dzimwe nhengo gumi dzeCentral Committee pamusoro pedzavagadza sezvinodiwa nebumbiro remutemo weZanu PF. Vadomwa vanosanganisira vaWilson Kumbula vakabva kuZanu Ndonga, vaPaul Mangwana pamwe naamai Angeline Tongogara. VaMnangagwa vadomawo dzimwe nhengo dzedare idzva rebato iri ravanasoro jena kana kuti Council of Elders. Dare iri rinofanira kunge rine vanhu gumi asi vaMnangagwa vambodoma vatatu chete vakati vachadoma vamwe munguva inotevera. Vatatu ava ndavaJosiah Hungwe, amai Angeline Masuku naAmbassador Aaron Maboincube. Mutungamiri weZanu PF vatenda kudumwa kwavaita kuti varambe vachitungamirira bato vakati vachaenderera mberi nekuvandudza bato pamwe nekusimudzira upenyu hwevanhu munyika. Vativo vatungamiri vatsva vebato vanofanira kushanda zvakasimba kuti bato rikunde musarudzo. Vati vakatotenga zvese zvinodiwa kushandiswa pasarudzo dzegore rinouya uye vachange vachiparura manifesto yavo munguva pfupi inotevera.
Tine vechidyanyama tagadzira regani
sachigaro weZanu PF United Kingdom vaExavier Zavare vabvaudza Studio 7 kuti Congress yapera zvakanaka uye vanofara kuti bato rava kuvacherechedzawo mubumbiro nezvirongwa zvaro.
Uye taona kupatana unit amongst our leaders. Kune zvinenge zvichimbotaurwa navamwe vamapepa nhavo vakadaro, taona kuti aiwa leadership yedu yakabatana pamwe chete, ende tiri kupinda maelection tiri one strong ZANU PF. Saka tinofara naizvozvo.
Vaive mutauri weZANU PF Chris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti Congress yafamba zvakanaka chose, vakaramba mashoko ange ari kutenderera pamadande mutande ekuti dunhu reMashonaland Central range rabuda muCongress nhasi senzira yekuratidzira kunyunyuta kwaro nemafambiro aita musangano.
Panyepo yevanhu varungusvotoone kuti chinhu chedu chafamba, ese maprovinsi anga arimo akazara, kana padaidzirwa macentral committee emaprovinsi imomo vanga varipo vese vachipemberera. Vanhu vari kungoita vari kuchagoo chokuti pamukaka wakazvinakira vangadiriwo nhunzi, vangakande nhunzi sei, vasvotwa nekunaka kwechinhu chedu. Congress yedu yafamba zvakanaka.
Mutevedzeri wemutauri weCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti utungamiri hwabuda kuCongress yeZANU PF hunoratidza kuti CCC ichakunda kana sarudzo dzikaitwa zvakajeka, nekuti bato ravo rine vatungamiriri vechidiki.
Tiri kutarisira kuti vamunangagwa nevamwe vavo vane kunzwisisa kuti kuva redhi kwesarudzo kuri kureva kuva redhi kwecompetition nekuva redhi kuti anga asiwe mukana wekuti atungamire kuenda mberi, nekuti kana tisiri prepared senyika kuita izvozvo, kana vemapato vezanu vasiri prepared for elections kana kuti for competition, hatifani kuita sarudzo.
Zvichakadai, Congress yapera nhasi asi vanhu vachatandazwa nhasi manheru pamutambo wemimhanzi uchaitirwa kunhandare yeGlamis Arena. Mumwe nemumwe vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemazana mashanu vachapiwa 10 kgs dzembeu yechibage pamwe nerufu yechingwa pavanenge vave kudzokera kumisha yavo mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Bato reCitizens Coalition for Change rinoti rabatana nhasi nemhuri yekwaMagaisa mukupemberera mabasa akabatwa namushakabvu Dr. Alex Magaisa vachiri vapenyu. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato iri vaOstalos Gift Siziva vanoti chiitiko ichi chaitwa kumusha kwaDr. Magaisa kunjanja. Dr. Magaisa vakashaya musi wa 5 Chikumi gore rino vava nemakore 46 ekuberekwa. Ngatinzwei vasiziva vachitsanangura.
Maita basa wakanyimiri nhasi mhuri yekwaMagaisa iri kupembera upenyu waDr. Alex Magaisa. Isi sebato tasangana navo tocelebrate this important day, nekuti vaMagaisa vanga vachizikanwa nemukurumbira wekucontributa kunyaya dzekudzidzo, in particular munyaya yekonchinjini munyika, nenyaya yekugadzirwa kufamba kwakaita Office of the Prime Minister mumazuva edu eGovernment of National Unity. Saka tinovatendera, tinovacelebrata for his contributions. Ndosaka tichifamba nemhuri kucelebrata this important day, asi zvakakosha nezvekuti isu sebato tichaita also kupembera kuhombe tichisangana nevamwe vakasiyana neMagaisa maacademic, tichishanda nevamwe vesivhisikati, ichana nevamwe vari mudiaspora kuti tiite a big celebration of the life yaDr. Alex Magaisa.
Chii chikuru chamungati vana veZimbabwe vangarangarira nacho vaMagaisa pazuva ranhasi?
Chinhu chekutanga ndekuti vaMagaisa vairatidza rudo kuti zvemapati hazvifani kutipesanisa. Ungave uri weArsenal, uri weManchester, asi tese tiri vanhu. Ndosaka muchiona aitaura nyaya yekuti vangabatsirwana edzimwe vasati vashaita zvaamerikari. VaMagaisa vakataura kuti nyaya iyi yekuti mumwe anorwara haisi nyaya inofanira kucelebrata, asi inofanira kuti semaZimbabweans tiite wish well for those who are not feeling well. Airatidza rudo kuti zvemapati hazvifani kutipesanisa sevanhu veruzhinji reZimbabwe, ungava uri weZANU, uri weCCC kana mavambo kuchiledhoni. At the end of the day, tese tiri vana veZimbabwe, masabhuku, machifu hasi ebato, mapurisa hasi ebato, ndeyenyika, nekuti tese kana wapomerwa mhosva unoda mafrika akuti hazvina basa uri zvano kana TPC saka zvino zvese zvatinofunga kuti vanhu venzinga kurangarangarira vamagaita vachicelebrita contribution to humanity kuti tinofanira kubatana tishande tese semazimbabweni.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaostalos Gift Siziva vari parunare nestudio 7 vari muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa pamwe nesangano renhau rehurumende vanoti mabhomba anga akateiwa mumotokari mbiri aputika pamahofisi edzidzo muguta guru reSomalia reMogadishu akauraya kana kukuvadza vanhu vane chitsama nhasi mugovera. Hazvisati zvazivikanwa kuti ndiani aita izvi, asi chikwata chechiIslamist chinopfurikidza mwero cheAl-Shabab chinombobhomba pamwe nekurwisa nepfuti muMogadishu nedzimwe nzvimbo. America yasunungura nekuendesa kuPakistan mumwe wevasungwa vanga vagarisisa uye kusaririra kubva mujeri rechivande riri pasi peAmerica reGuantanamo Bay riri muCuba. Gwaro raburiswa nebazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika muPakistan razivisa nhasi nezvekuendeswa kwaSaif Ula Paracha ane makore makumi manomwe nemana kana kuti 74 kunyika kwake yePakistan. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Rachel Florence vanoshanda ivo vari muSouth Africa. Vachange vari kutaura nesu pamusoro pezvavari kusangana nazvo sechizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda chiri munyika iyi.
For now tirikuzama zviri nyore semadzimai, for instance tionenge uchishanda pamwe baba havasinyatsa kushandawo zvakanaka kana kuti vari kushanda asi mari yachona hamunzwi, so tiri kufamba sei, so you end up makuita kunge pamwe isusu semadzimai tisiri kunyanya kusafa, tiri kushanda day in day night so that we provide for our families or our extended families. Kwatinobva kunana mai vana mukoma tine vana ipo uchishanda basa maybe rinenge risina mari yakawanda and you are far away from home.
Semadzimai mune zvikwata zvamuinazvo here ikoko semadzimai ekuZimbabwe zvekusimbisana?
Hongu tinazvo zvikwata zvekusimbisana asi munhu wese anenge achingochema, asi hatinei tichikuramba tichingopananawo maadvises kuti imbozamuwo zvakati, asi as you know kuno South Africa right now hatichadiwa, no problem. So nyangwe tikasimbisana tikadii, chokwadi chinongoramba chichidzoka ipapo pekuti hatichadiwa. Ukaona watopirwa nebasa izvezvi zvinenge zvakatooma, asi tinongoramba tichingosimbisanawo tichingobatsiranawo kuti handanzwiwo zvakati mbomanyani papa, ndanzwawo zvakati mbomanyani papa, izvozvo hatireki.
Ko panyaya yekunyoresa kuvhota madzimai vari kuuedza here kunyoresa kuvhota?
Kunyoresa kuvhota hatidi kumbonyeperana, pane challenge yekuti isusu tiri kunokuka hatina mukana wekuti tinonyoresa kuvhota kana kuti tizoti takuenda kunovhota kwachona, nekuti apa tinei chimhanyizana futi nenguva, asi kuvhota tiri kuda. Asi dai panga painewo kana option yekuti hanzi munovhota kana kuti muri kuno kuSouth Africa zvaigona kuti, asi kutaura chokwadi chaiko chaiko kunorejista kuvhota for us women vari kuSouth Africa it's a bit tricky because time yekuenda kuzimbabwe kunorejesta nekusonovota kwachona uku kudiwa kubasa uku basa rinenge rakamirira iwewe unosvikaka pane umwe munhu asi kunovhota tinenge tichishoda
shuwiro yenyu ndeyei semadzimai vari imomo musouth africa makatarisa zvakanangana nezimbabwe
isusu shiro yedu yaiva yekuti dai paitwa like that option yandamishena yekuti taikwanisa kunovhota tichinje maybe the current government tiwanewo a change tionewo kuti pamwe tikadzokerawo kumusha tinokwanisa kusimudzirawo maybe nyika yedu iitewo sedzimwe nyika handiona zviri difficult but I think because with the current government we have right now zvinogona kutadza kuitika saizvozvo asi it was also our wish and we pray kuti tichinjewo nyika yedu tisimudzirewo nyika yedu mabasa anoitika even kuno kunana south africa aitikowo ikoko kunana Zimbabwe. So that munhu wese even zvinezvi foreigners must go tinenge tochikwanisawo kuenda tichinoshanda tiri kumba kwedu tichizviitirawo zvinhu zvedu tiri kumba kwedu tichisimudzirana tiri ikoko asi ndinoona hangu kuti kana tikasaenda kunovhota kuti tiise that change handioni zvichiitika anytime soon
musouth africa umu magara kwenguva yakareba sei uyezve zviri kugoneka here kuchengeta mhuri dziri kumusha
south africa ndane almost 3.5 years ndiri kunoko personally ndakazvimirira inini kuchengeta mhuri ndikukwanisa even kuzvichengetawo ndiri kunoko because ndiri kuhealth field
mungapewo kurudzire ipi kune mamwe madzimai angadai akateerera ari imomo musouth africa vekuzimbabwe
ndingangoti dai zvaibvira madzimai kana paine vamwe vanokwanisa mubvumanya vombotora kaof timbomhanya tinorejista kuvhota iam also planning to do that timbomhanya tinorejista kuvhota nguva yevhota ichinge yasvika timbomhanya tinovhota timboona kuti apanikewo here chenji ingaitika munyika medu ndewokuti tigadzire nyika semashwiro atinoita uyezve nekungokurudzira nawo kudzidza vasikana kunenge kwakakosha tisangoramba tikagara pamba tichimirira kuti vana baba ndo vachazouya iwe semukadzi wemhanya wakadai kana painewo kabhizinesi idea kawinako mhanya wakadaro nekukurudzirana kubatsirana kuti we maybe izvozvo zvekugadzira maplatforms paine magenuine admins vanonyatsa kuita follow up kuti maybe munhu ada kuchitata kabhizinesi kake asi haanawo kana hama inokwanisa kumubatsira kana paine vamwewo vanhu vekuti maybe ari kuda kuchitata kabhizinesi kake I wouldn't mind kubatsira kana kusimudzira munhu for as long as business rake iri genuine for as long as mudzimai uyu ari kutaura chokwadi chokwadi kuti ndo zvaarida kushandisa mari I would really love to help vamwe madzimai
vanokubata ipapi vangada kuwana rubatsiro
pane vanoda kuwana rubatsiro vanondibata pawhatsapp namba yangu +27 843 452 149
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheour lives upenyu hwedu tiine hurukuro yataita nemutauriri wemubatanidzwa wemamwe masangano evarayiridzi wefederation of zimbabwe educators union kana kuti fozeu uye zvakare vari mutungamiri weamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobert masaraure nhasi tiri kutarisa nekukurukura pamusoro pematambudziko avanoti akatarisana nevarayiridzi uye kuti zvii zviri kuitika
kuramwa kwakai vataita mabasa takamborwisa tikatiwanei zvishoma nini zvatakawana norangara mafundo sevanhu takasvika pakuwana 100 US dollars yavava kubhadharwa nehurumende riri simba ratakaita nekurwisa kwataita tikamuonera pamwe sefederation tikazoita dambudziko sefederation patakati hatichadi kurwa tiri sefederation yefozeu chete taakuda kuti tibatane nemamwe maunions ana zimta nevamwe tobatanawo nemamwe masivil servants ese tiri pamwe chete ndo patakazoita strike yatoda kutambisa 26 september yataiti ichange yakapfuura yakabatanidza vanhu vese asi ikazove iyo yakazovedhiwesi kudarika dzimwe dzese nenyaya yekuti vamwe vedu havana kuda kuzoita kurwa kwataifunga kuti vachabatana nesu kurwa kwavaita kumashure kwataiaita sefozeu zvinhu zvedu zvaibudirira kubvira musi wa7 February saka tasvika pachimano chekuti takareflecta tikaona kufoira kwataita 22 September nekuda kwekutengeswa kwatakaita nevamwe vataida kubatana nawo tikasvika pakuti taakuenda kumaschools tichinoita maconsultations kuti muna January 2023 varayiridzi kana muchine muchina kuwedzerwa mari tingarambe here tichienda kubasa kana kuti tomira taku build that chita maconsultations ya kuti andichadi kukonza utana nema leaders kana maboardroom ni wana wanimibira utama leaders asina wani taakwenda kusikoro chinokonza utama members ma teachers cha hiyo kusangasira wa serious as well.
Musiano unengu uri pape hapa vamasara uri nekunge mango zivisa kuti ngati ndi ishinorangwa mabasa mwona vanoda vachiku joinai nekuzenge maa kupinda muzvikoro iko kuchichi ngange chasiyana ipapo.
Musiano wakanyanya uri pakuti maunions kuti ave successful anenge ari democratic kuti madecisions awo anoshanda nemaconsultations kuti kana pazore chisungo chasungwa hatina kusungwa kubva kuHarare chasungwa nenyika yese. Saka kuenda kuzvikoro kunonzwa pfungwa dzevanhu vachivhota kana vakavhota kuti ai vakatigomirei munoramba muchishandisa method pamwe isiri kudiwa nematicha. Saka maticha akatinzwa kuti zvematrek ngatimirei tichamira kana vakatibva dihende emberi chaapo ndechekuti takuziva kuti patinoita an announcement haisi kutaurwa haisi announcement yamasarauri iye announcement yematicha ese yatinenge tapodzauta zvireva kuti chaachinhu chedu tese chatichamira nacho tese chichaita mutsindo wakanyanya chishirikiri chabva kumabhodhrumu ekuHarare.
Kwaiyo hurumende iri kuti iwo panyaya iyoyi matimambo edza iri kudzokera kwavari kuti munzwe kuti vane zvavari kukuitira iwere.
Tinoramba tichidzokera kuhurumende tinodoona kuti hurumende chayatoita kutotanga kugadzira mastructure kunyanya hurumende yedu yaita dambudziko yabatana nepolitical party inotonga yeZANU-PF. So ZANU-PF iri kutoshandisa hurumende kutotanga kucreata zvimastructure zvinonzi ana teachers for ED kutokonzera chaos musector vachida kudistructure bedzenyunwek of trade union. Asi zvati mire kutaura navo tinoramba tichidzoka kwavari tichivakumbira kuti varangarire kuti vane basa rekuti vabhadhare mari inokwana. Tiarangaridza kuti constitution yataakushandisa inosungira kuti maconditions of service evashandi vehurumende anga achifixwa through collective bargaining. Tinoramba tichivamanikidza kuti dai tagadzirisa mutemo kuti tigare tichiita collective bargaining. Asi hurumende yedu tinoona kuti nyaya yekupa maservices kuvanhu anosanganisira education havasi kunyanyokoshesa. Saka nyaya dzedu zhinji vanodzidzinwa vachazvishanda mubvuro. Asi tiramba tichivamanikidza sekumanikidza katakavaita musi wa7 February vakazotipa 100 years.
Asi chii chikuru chamungati chakapotseka kana chakatadza kuti masangano munge muchishanda pamwe chete?
Chakanyanyotitadzisa inyaya yekuti mamwe masangano ekumirira vashandi aakutungamirirwa nevanhu vasina zvido zvevari vanipaboo. Tinoona vamwe vanenge vachigara mumabhodhi emaparastatura vehurumende achidya mari, vamwe vanenge vari mubhodhi rezintex, vamwe vari kugara mubhodhi renas, vamwe vanogara mubhodhi ripi. Ndo mari dzaakuvaita kuti vapinde mucomfort zone zvekuti ivo havatina hanya nehomu nedumbu revanhu vavanonyedera nevanomiririra. Ndochinhu chikuru chakatirwisa ichocho chekuti vamwe vanenge vachitomhanya kunomhanya kuna employer atinoti mayellow union yekuti basa ravo hombe nderekutomiririra employer kudarika kumirira mushandi. Vaakumirira mushandiri yavatomirire mushandi.
Saka tingati here vamasara ure ndokuparara kwemasangano anomirira vashandi vehurumende uku
kana ari vaya vanenge vakatengwa vandikutsanangura hongu vaparara vachamirire kumirira vashandi vehurumende vaakutomirira hurumende yavo pachayo. Asi tiri kufara kuti tinotengesa mutungamiri asi vashandi vavanonyedezera kutungamiri havatengese. Ndosaka muri kuona maunions ari mufederation of zimbabwe workers union ari kukwira zuva nezuva.
Manga makateerera kumutauriri wemubatanidzwa wemamwe masangano evarayiridzi weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU uye vari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo, vanasikana nevanakomana vechikoro vanotamba nhabvu muZimbabwe varasikirwa nemukana wemari yakawanda nemhaka yekudzingwa kweZimbabwe munhabvu yepasi rose neFIFA. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Zvekwata zviviri zvechikoro chevakomana nevasikana zvemuZimbabwe zvarasikirwa nemukana wekuwana mari inoita iyo zviuru zana zvemadhora nekusakwikwidza kumakundano ekutanga ecaf Africa Schools Football Championships eKosafa ayo arikuitwa kuMalawi kusvika mangwana. Oyo ndiwo mumwe muripo wekudzimwa munhabvu kweZimbabwe kwaita kuti zvikwata zvemuno zvisakokwe makundano arikuitwa mari neCAF aya. Zimbabwe haina kukokwa makundano aya nekuti haitenderwi kukwikwidza makwikwi ese ari pasi peCAF mushure mekudzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA. Makwikwi asingatenderwi Zimbabwe aya anosanganisira ezvikwata zvese zvenyika zvevakuru nezvevechidiki pamwe neizvo zvikwata zvinotamba muCAF Champions League neCAF Confederation Cup. Aimbove murairidzi wemasvingo United Makanyire Mugova Benjamin anoti
chinhu chinosiririsa zvisingambobviri chekutanga ndechekuti mutambo webhora mutambo wemukana, saka chokutanga chisiri kufadza ndechekuti vana vanga vaifanira kunotaridza zvipo zvavo panguva ino mukana waendawo. Chechipiri, bhora mutambo wezera, saka zera ravari nhasi nezera ravachazosvika patichange takudeidzwawo tichitamba zvinenge zvatosiyana. Uye bhora mutambo wenguva, saka nguva haimiriri munhu, nguva inoramba ichifamba.
Chikwata chinokunda makwikwi eKosafa aya chinowana mari inoita iyo zviruzana zvemadhora pamusoro zvekare pekubudirira kunotamba makwikwi Africa yese. Chikwata chinokundwa mufainari chinowana zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora chinopedza chiri pachinzvimbo chechitatu chichiwana zviuru makumi mashanu. Mongorori wemutambo wenhabvu vaBrian Manyati VKG Africa Sports vanoti zvinhu zvikaramba zvakadai vatambi vechidiki muZimbabwe vachasarira zvikuru vachienzaniswa nevamwe muAfrica.
Ndivo zvino ava vatotanga kuvharirwa goni chikango zvisiya zvakadai makore anovirikana. Ipapo vana vedu vanenge vabe vatsva pakukukidzana uko vamwe vavo vanenge vagaro jairira makare kare. Exposure yashaiwa.
Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese zvichitevera kupindira kwehurumende mutungamiri wenhabvu munyika. Izvi zvakauya mushure mekunge bazi rehurumende reSports and Recreation Commission rakadzinga basa bhodhi reZifa raitungamirwa navaFelton Kamambo. FIFA ino Zimbabwe inodzoka chete munhabvu yepasi rese kana yadzora vaKamambo pabasa izvo SRC iri kuramba. VaManyati vanoti hazvibatsire Zimbabwe kuramba ichirwisana neFIFA nekuti Zimbabwe aikunde muhondo yacho.
Kumisidzana neFIFA zvingangoda kufanana nokumisidzana nababa vemusha iwe uri vana kuzvigokera moto muziso.
Zimbabwe yakatodzingwa kare makwikwi eChan neAfcon 2023. Manager weMaurias vaWellington Mpandare vanoti vatambi vari kushushikana zvikuru kusanganisira vari kunze kwenyika avo vari kubvunza kuti vachatamba rini nedzimwe nyika.
Kune vatambi vakawanda kwazvo vari munyika dzakasiyana-siyana. Mubvunzo wavo wagara uri wongoti tinodzoka here, tichadzoka rini, ndozvavanenge vachingotarisira.
Makundano ezvikoro aya ari kuitwa kekutanga muAfrica mushure mekunge CAF yapiwa mari inoita iyo mamiriyoni gumi yekusimudzira nhabvu mune vechidiki neMotsepe Foundation yekuSouth Africa. Zvichakadaro nzira dzese dzichange dzakananga kuNational Sports Stadium mangwana kumutambo mukuru pakati peDynamos neHighlanders uyo unoshevedzwa kunzi Battle for Zimbabwe. Zvikwata zviviri izvi zviri kuda mapoints ese matatu. Dynamos ine chinangwa chekupedza iri pachinhano chechipiri muPremier Soccer League. Highlanders ichidawo kupedza iri pazvikwata zvina zvinenge zviri pamusoro-soro. Mutambo wekutanga pakati pezvikwata zviviri izvi kuBarberfield Stadium wakapera nemhirizhonga, asi vePremier Soccer League vayambira vese vachakonzeresa kuti vachasungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda zvikuru Kariati. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiyamina ntungamiri Nkomo.
Soko isika disenda bakuvi